vavekezela gumbo avo vakatungamira tsvakurudzo iyi vanoti vakaonawo kuti bato reCCC rakakunda munzvimbo zhinji dzakakundwa neMDC Alliance muna 2018 asi yakakunda nemukana mudiki diki.
Vatakaona muresearch kuti opposition pama opposition strongholds opposition inouhina nemajini iri diki but pama ZANU-PF strongholds ZANU-PF inouhina nemajini yakakurisa ende izvozvoreva kuti opposition performance iri kuramba ichidonha vanofanira kuita kufamba extra mile kuti varectify izvozvo but CCC iri kuratidza kuti inoperforma kudarika MDC Alliance.
Asi vati zvakabuda mutsvakurudzo iyi zvinoratidza kuti kunyange hazvo CCC yakakunda musarudzo dzemabai election, uwandu hwevanhu vakavhotera nhengo dzeCCC idzo dzakakwikwidza sarudzo dza2018 pasi pebato reMDC Alliance hwakadzikira. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera ZANU-PF mabai election munzvimbo dzayakakunda muna 2018 wakawedzera nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Muna 2018, MDC Alliance iyo ine nhengo dzakakwikwidza musarudzo dza22 pasi peCCC yainge yakakunda nezvikamu makumana nezvinomwe kubva muzana munzvimbo idzi, asi mumabai election egore rino CCC yakakundwa nezvikamu makumashanu nezvitatu kubva muzana. Sangano iri rinoti kana izvi zvikaramba zvichiitika musarudzo dzinotevera, ZANU-PF inogona kuramba ichitora mavhoti akawanda kubva kuCCC nemamwe mapato anopikisa munzvimbo dzayagara ichikunda, zhinji dzacho dziri kumaruwa. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera CCC musarudzo dzemabai election hwakadzikira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushishidzirwa.
Zvatikuona pa mobilization yevanhu haisi that strong compared to zvaitika during maearly 2000s. Vota mobilization chayo chayo ikuramba ichidzikira kumaopposition strongholds. Mayouth akawanda asi kuenda kuvhota, vanhu vakawanda vasi kuenda kuvhota.
Vagumbo vatiwo panofanira kunge paine kudyidzana kwakanaka pakati pemauto enyika nevanopikisa, sezvo vanodzivirira nyika ava vachionekwa sevanotora divi.
The military has created fear muhana zevanhu, vanhu vanotya. Saka vanhu vanofunga kuti tiite transition muZimbabwe tofanira kunge tiri tine support yemilitary.
Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vati vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZDI vachiti mapato anopikisa akaita seCCC anofanira kushanda zvakanyanya kuti akunde musarudzo dzinotevera.
Vanhu vanoshandira vari kumapato anopikisa vanofanira kupinda muvanhu vokokorodza vanhu kuti vave vanovatsigira, kwete kungoita zviya zvokuti vari pasocial media atazoenda kumhondoro tikadai tikadai. Panofanira kutoitwa zvakadzika zvakadzama kuti vanhu vave vanhu.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bonu vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yeZDI yaburisa zvavagara vachitaura kuti vanhu kumaruwa vanobuda kunovhota vakawanda nekuda kwekuti vanomanikidzwa kuvhota pamwe nekupiwa zvinhu zvakaita sehupfu, fotreza, mbeu nezvimwe izvo zvisingawanzoitwa mumadhorobha.
Tinoona kuti zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvichipiwa vanhu vakuru zvavanofarira, vechidiki vanogona vasingazvifariri. Saka tinoona kuti vechidiki vanogona kunge vachitarisa kuti raramo yangu ndoiita sei, ndo zvavanenge vachimhanyisana nazvo. Vari kumagaba, vari kumupedza nhamo, vari mutaundi, vari kumaket square, ndo zvinhu zvavari kumhanyisana nazvo. Nguva iri kuregista vanhu ivo vanenge vasiko. Saka tinoona kuti veelectoral commission zvekare vanofanira kutarisa kuti vangaita sei kuti vanhu ava vari kushanda, kana kuti vachinga kumaprofessionals, kana kuti maentrepreneurs vari kuzvishandira nemaoko avo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuCCC sezvo vakuru vakuru vebato iri vange vachiri kuzeya zvabuda mutsvakurudzo yeZDI. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti tsvagurudzo yeZDI yakaburitsa zvemazviro kwazvo kuti ZANU-PF yakakunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election munzvimbo dzaine vatsigiri vakawanda kudarika zvaiitwa neCCC dzainotsigirwa zvakanyanya, asi vati havabvumirane nezvakabuda mutsvakurudzo iyi kuti vakakunda nekutyidzira vanhu.
hazvina zvazvinovabatsira nevavanotsigira varohanya neZimbabwe Democratic Institute yavo kuti vavanyepere kana kuti vazvifadze nenhema vachiti musangano weZANU PF wakahwinha nokuda kwokuchisidzirwa kwevanhu. Hapana kana munhu wakambochisidzirwa, zvekare havana umbowo wezvinhu zvavari kutaura, asi kuti mashoko atajaira kungoona kubva pafomi wabato rinopikisa reMDC muna 2000 richizopatsanuka kuenda kuzvipenga zvinosanganisira vana CCCC.
Mumabai election, Triple C yakakunda maconstituents 19 uye ZANU PF ikakunda maconstituents mapfumbamwe. Muna 2018 ZANU PF yainge yakunda maconstituents manomwe, MDC Alliance ikakunda maconstituents makumaviri nemaviri ange achikwikwidzwa aya. Izvi zvinoreva kuti ZANU PF yakatora maconstituents maviri kubva kubato rinopikisa. Tsvakurudzo yeZTI, tsvakurudzo yeZDI yakaitwa pachibvunzurudzwa vanhu zviuru zvitatu kubva mumatunhu akawanda munyika anosanganisira matunhu akaitwa sarudzo dzemabai election. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.